Kuzvinafundo nguve vataura mashoko aya vachipindura nengo dzeparamende mudare renational assembly nhasi idzo dzange dzichida kuti bhajeti rehutano riwedzerwe zvichiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvipatara zvese munyika.
Tikwanisi kuwedzera mari asi tinofanira kugadzirisa nyaya yekuti vawane mari yavo nekukasika sezvinoita mamwe mapazi akaita serekurima nerekutakurwa kwezvinhu.
Vati mari inowana bazi iri kubva kuhurumende nemasangano anoshanda akazvimirira yakawanda chose uye vakaona kuti bazi rehutano haritori mari yose kubazi ravo sezvo zvichinyanyo kuda kushanda nemasangano anopa rubatsiro uko rinowana madhora ekuAmerica.
Pane makwikwi pakushandiswa kwemari yepfunzo nemari yemunhu zvekuti tinoziva kuti pane zvimwe zvirongwa. Vashandi vebazi iri vanoda kushanda nemasangano anopa rubatsiro nekuti vanenge vachipiwa mari.
Vaenderera mberi vachiti bazi rehutano rinofanira kushanda nesimba kutsvaga mari kubazi ravo vachiti mapazi akaita serekurima nerekutangirwa kwezvinhu anopedza mari dzese dzaanopiwa mubhajeti nekuti anoshanda nesimba. Asi vamwe vakaita semumiriri weMberengwa North vatafana naZhou veZANU PF vaudza muzvinafundo nyuve kuti vanofanira kupa mapazi mari dziri mubhajeti nekuti kutadza kuita izvi kuri kudzorera zvinhu kumashure. Mumiriri wemabhuku vaJames Chidhakwa veCitizens Coalition for Change vatiwo vanyuve vanofanira kupa bazi rehutano mari yakawanda vachiti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvipatara zvese munyika. Muzvinafundo nyuve vaudza nhengo dzeparamende idzi kuti vari kuona kuti zvipatara zvakazvimirira kana kuti maprivate hospitals zviri kuwanda munzvimbo dzese munyika uye vachaita urongwa hwekuti zvipatara zvehurumende nezvipatara izvi zvishande pamwe. Vatiwo zviri pachena kuti mamwe mapirisi anotengwa nehurumende kuendeswa muzvipatara zvayo anotsakatika nekukasika achienda kuzvipatara izvi. Mutungamiri wesangano ravana chiremba vanoshanda vakazvimirira Dr. Johannes Marisa vaudza Studio 7 kuti kune uori muzvipatara zvehurumende uye mapirisi nemimwe mishonga iri kutorwa muzvipatara izvi ichitengeswa kwakasiyana-siyana.
Saka izvozvi zvinokonzerwa nepoor management iri kuitirwa mainstitution kugarisa pazvigaro pevanhu varimo imomo mumahosicals emapublic hospitals.
Hatina kukwanisa kunzwa kubazi rehutano sezvo vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Mari yakapiwa kubazi rezveutano ye 473 billion yemadhora emunyika inoita zvikamu gumi nechimwe zvebhajeti rese re4.5 trillion iri kutarisirwa kushandiswa nehurumende gore rinouya uye nhengo dzeparamende dzange dzichida kuti muzvinafundo nyuve vawedzere bhajeti rebazi rehutano iri kusvika pazvikamu gumi nezvishanu sezvinodiwa nechigaa cheAbuja Declaration. Zvichakadai, National Assembly inotarisirwa kupasisa bhajeti ra2023 nhasi yoriendesa kudare reSenate. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.